A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Monday, June the 12th, 2023. I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. Tonight on Live Talk, we're discussing the controversial selection process of a national hero following the conferment of national hero status on the late ZANU founding member, Reverend Dabaningi Sithole, who died in 2000. Born in 1920 in Nyamandlovu in Matabeleland North, Reverend Sithole was the first president of ZANU when it was formed in 1963, but he was ousted in 1975 after being accused of being a sellout. He then formed his own party, ZANU Nonga, following his ouster. Addressing invited guests at Emerald Primary School in Chipinge on Saturday, Defense Minister Opam Chinguri, who was standing in for President Emmerson Mnangagwa, said that Zimbabwe might not have achieved its independence without the contribution of people like Reverend Sithole.
Where ZANU PF and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, Wanditshuma kuchindite mabasa matatu. Basa rekutanga vakawamiririra nderekuti tikwanise kusvika tichibata maoko ekurasirwa zvatakaita nemukuru wedu waRevhurendi Dabaningi Chandiwana Sithole. Pakawakatisiya muna 2000 nekunyaradza zvemhuri iyi zvakwanisa kuitika muSecond Republic. Chechipiri chauyazve netsamba yabva kuna president kumhuri. President wakamirira hurumende yawe ZANU PF nevanhu vese muZimbabwe. Zvakare wakamirira bato reZANU PF iro rakatangwa naReverend Dabaningi Chandiwana Sithole. Kuti wakaanaunza kare kuti wapiwa muremekedzo weunational hero, sitatusi yepamusoro-soro inopa udzamu kumunhu ane history yekusunungura nyika ino.
That there was Defense Minister Opam Chinguri in Chipinge. Reverend Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, told the gathering that her family felt honored by the government's decision to declare their father a national hero.
Mugano between Zanga Street and Avamgano is the Second Republic. Richard Torazum, who are by the Zadu Pieza. As you found the Republic, but never one gave up Pieza. mayor, but as a supervising in his hands, I was an insupportable political leader. What could also be changed? Yeah.
Kama wana sisi kutoa wachache kuhuya wata wata kutubikia ida saikuli.
Semuno ari ano kara akabati kase muno mkuru. Schedule yabo maybe ndiyo ida wachache kuhuya. Baba pamba zinenguwa wakwanisi kuenda ufune uku. Saka aningati awana kuhuya nukupani shawaru kushikata na kukupani shawaru kuwanza. Chavata zisa wanu chiziwa iyo uka.
Jadi kalau susah mereka dah kucau rai, wajib semburi. Saya mengenal ni ni.
Hey, semburi tinggati. Kucanggi tak pun juga kucema maya. Kucing esok jadi patung Zimbabwe. Kucing jadi cium bapa. But not kucing bapa orang kacir bila kucing bayi kedamba. Sebab juga kucing bapa orang bayi tu je. Enti kucing ini itu asal but kucing at least baru mekiru. Yeah.
That there was Reverend Ndabaningi Sithole's daughter, Dr. Sifiso Sithole Barrow, speaking to our reporter Godwin Mangunjiga in Chipinge, and speaking on the sidelines of the gathering in Chipinge, one of young ladies, Ms. Jenny Murunda, said that she welcomed the move by government to honor the late Sithole as a national hero. Let's hear what she had to say.
Ini adalah apa kutenda. Doi kwa jeli murundan do baliri pa besna fridge. Siri kuno bu emerald, kuspinge. Tapara sereg, tapara. Daud banorondo. Yawanda badini sole. Banga wai ne kuru zero. Ne uru mende zano pief. Siri kuona kutia wakati sira guarara kanaka. Uchunga miriri wa irati za waka waka jeka. Saka tino stenda. Bamberi ne zano pief.
That there was a young lady, Jenny Murunda, in Chipinge, speaking to our reporter Mlondolo Zindlovu. Studio 7 also spoke to a former female ex-combatant who shared her views on what she would like the government to do for people who fought in the Liberation War like herself. Va Oliver Chikumba, the Bature Citizens Coalition for Change, Vauza Godwin Mangunjira, where Studio 7 Kutirure Mekezo Orwe Gamba, Kunava Sithole, Rwakanonoka.
Tinoona rumu nemukezo rwakanaka chero harwo rwakanonoka zvino tanga tine tarisiro yekuti vaifanai vakatoitwa hero pavashaika 2000 asi kuremukezo rwauya zvavo chero vanga vasina kupuwa rumukezo yaingoziya ende munhu wese waiziya kuti Reverend Manekitole ndiye munhu mazuva zvataurwa ndiye wakaendesa president wenyika Nyamusi kwamunangagwa 69 kuhondo. That's why a lot of zvataurwa zvese kuchinzi vakanida mastruggles akawanda sabotage yekutive neefree Zimbabwe. Saka ruremekezo rwanonoka asi tinotenda chero rwanonoka harwo asi tinotenda kuti rwazouya. It's better late than never.
Nengo ya Citizens Coalition for Change va Oliver Chikumba vachitaura na Godwin Mangunjira we Studio 7. Stay tuned as we take a break. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages. Please go to VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. And to discuss about the controversial process of selecting a national hero in Zimbabwe, we are joined at the moment. We have Senator Sekai Holland, and we're still waiting for Amai Margaret Dongo and also Dr. Urayai Zembe, who will be joining us as we go along with the program. Hello, Senator Holland. Makadi. Aiwa tiripo, muri kunzwa, imi manga muri mumwe avo vakakwanisa kuenda kuchipinge, asi vazhinji vari kubvunza kuti ko selection process yacho yakambomira sei yekuti after 23 years munhu ozonzi iye ave gamba.
I think chofanira kutarisa kuti muZimbabwe tiri vanhu vari kugara takashurungudzana tichishurungudzisana. Vamugari vanga vachifanira kuti dai vakaita iro basa, asi havana kuriita basa iri. Vakuzoita izvezvi ruzhinji patakaenda kuChipinge takafara kuti vanga vachifara kuti kwazoitwa seremoni yakaitwa. Nyaya iyi yakatanga kare vamunangagwa vachipinda. Kana muchiteerera zvavanotaura president, vanenge vachitaura kuti tiri kuda kuvaka nyika yedu sevanhu vamwe, unity. Tiri kuda kuvaka nyika yedu, hapana. The United Nations Sustainable Development Goal ya 2030. No one will be left behind. Hapana achasiiwa. Hapana nzvimbo ichatsarira. Ndiyo slogan ya president Mnangagwa. And the United Nations. And inoti towards 2030 muZimbabwe vanoti middle income country. Masustainable development goals aya. Ndiyo aita kuti vaMnangagwa from day one vati nyika haivakiki vanhu vasina kubatana. Asi nokuti munyika yedu tashurungudzika tichishurungudzana hatiteererani zvatora nguva iyoyo yakareba kudai. Ngandikoda kuti isu as the Ndabaninitso Foundation, Ndabaninitso Foundation, tanga tiri vanhu vanoshanda nemhuri as vanhu vanotsigira. Nokuti vazhinji muZimbabwe kana tichitsukirira vanhu havauri kuti pakutsukirira apa hongu vanhu vanotukwa vakashaya kare, asi mhuri dzichiripo, vateereri muvanhu hava vachiripo, vanorwadziwa. So isu pakutanga tichinzwa kuti pane mutauro uyu takangomirira kuti tizwe kuti mhuri ichaapprochiwa sei. Hai, vanga vachislowly fambidzana kuonesana kuti zvinhu zvingarongwa sei. Zvinhu zvakadai hazvidi kungomhanyiswa nokumhanyira, nokuti there are people feeling vari kufamba havo slowly but surely. So zvatakaona izvi is one small step forward. And vanhu vatarisira kuona kuti okay, pakusvutisana fodha pane mastezizi mana. Pane steji yekutaurirana chokwadi kuti zvinhu zvakafamba sei. Pozouya steji pataurirana chokwadi, mashona anoti inoripwa, ngozi inoripwa. kule pesa South Africa peje chitatu yeku tikana chokwadira taurwa vanhu vahurirana chakudzikano rito pane forgiveness forgiveness iyi inoitwa iri musati vatanga basa mabvumirana kuti based on these facts takuzodai pamunenge vaita forgiveness ndipo panotanga reconciliation nokuti reconciliation inenge yakurapa mweya yevanhu varwadziswa chaizvo vemhuri.
Maybe if I can just interrupt you there, Mrs. Holland, and just go into English. Do you think that President Mnangagwa is correcting the mistakes of the late President Mugabe?
We don't want into Sarah Novabazera to look forward ever, backward never. What we need to do is to understand it's just we are peace builders. In peace building, you look at what has happened now. You need to know that we stand with the President Mnangagwa, which he's got the guts, which he's half done, and Wakaita. And if you were there, which is Terera, Honorable, or Pamukinguri, Vachirava, Inina Honorable, which is Major, then we clap, Makutipaka Town. Tanga Katila Mufaro, Mukraud. And we could understand the one of Bakure, Kutivanu up, shocked and surprised that this has happened with us. But as elderly people, if we want people to understand that President will send over and over again, let us take that, what he means, and do it where we are. The situation is warm, Munomu Zimbabwe, Yaka Woma. Yakaona, and we are very grateful to our people in the diaspora. But if you want to finish, step your turban in the Akadai, if you can do, let us know that you know how we are going to say, you know how we are going to say, So the fact that President Mugabe Wakaita Wakapeta, he finished his work. What President Mnangagwa is doing, we as peace builders are spending with whatever positive comes from government, comes from fellow civil society, comes from communities, comes from the churches, comes from traditional leaders, everything that is positive. Because the master of Zimbabwe must be done with love. Love conquers all. And we must deal with peace with love and positiveness. And we must look at the positive that everybody will and build that. For the negative, let us understand how we actually eliminate negativity. Together as one people.
There are also a lot of people that are following our program, and one of them sent in a question to say, who should be involved in the selection of a national hero? Some people say, you know, the process is very partisan.
No, let's be honest. It should be people.
Go ahead.
And I think in this methodology of going to the people, in fact, at this stage, let us look at it differently. Kuti, pakatira vanhu mudunhu, namoyo should be allowed. Panozvitamba kuti pakaita mabattles, people should be allowed to explain the kind of healing that is good for them. Zvakasiyana, stories, plays, poetry, books. It's also the Davanin Historical Foundation. Takakari Saganoku, Wona Kutubabuku, our essay, and Avaka Yora are republished. Takakari Saganoku, Reverend Davanin Historical African Research Center, the Kutuloku to Kugana, Pune Reverend Historical Avenue. Davanin Historical, up to today, Yakaikona Kwame Kruba. We have the Davanin Historical Foundation Scholarship. Tirikuda kuita an annual Davanin Historical Commemoration of Lectures. Tirikuda because our program is the foundation.
Mrs. Holland, if you can please hold on, I need to take a caller and I'll come back to you. Hello, caller Makadi.
Iti maswira sayi Makadi ko.
Ai wata square, tukuta ora nani, murikupi.
Sana wamoyo mfundisi South Africa.
Taurai zvenyu, murikunzwa iri mudandaro nasi tukuta ora pamusoro pekugadzwa segamba kwa Reverend Ndabaningi Sithole vakati siya muna 2000. Taurai tinzwi.
Regaini kwa seva teni ni vata resilese studio 7 kwa safuti na amai Holland varukutaura ni vata zoya wa zembe ni ramu no na wilipo ndiye kutizu ni zirukutaura amai Holland chekutanga ndizu mgozi wa tsuro varukutaura kuti kanzula kufaka foundation ya wa resilin tole wandava ni tole vakarasha kare munoona dzimwe nguva zvinhu zvinoshamisa nokuti vasole vachidzingwa musangano wezanopfiefa vanova munangagova ivapo vose vakanga varipo ivavo sazvino zvinotishamisa kuti nhasi unova kupwa ruremekedzo wegamba vakarashwa kumapurazi uko nhasi unova kutanga kutsika kuguva ravo kwekutanga kutora matambudzo kutora nhamo kutora urombo nokuti mweya womurume wakafa wakagumbuka zvikuru saka zvose zvinoitwa izvi hazvishandi dai vatanga vandogadzira nhau yekukura hundi taizovautsirira maoko nokuti vana vaningi sole vakavarasha vose nanova munangagwa ivapo saka nhau yavari kuenda uko kundovanda kuvanhu vechipinge vanhu vechipinge futi vakavasha onai vakatirirwa minda yose nemakidhomu uko kuna na chisumbanje kuna na chipanga ikose kuna na kumadiamond kachiyadzo vakatirirwa zvinhu zvose vanhu ivavo nhasi unova kutaura zvekuti tiraita ownership tirakuvataundovarangarira tirakuvataovaka foundation chete mwanasikana wacho ungadidi kuti unongogamutsira saka dzimwe nguva zvakada kufana nezvakaita sauro sauro wakaenda kung'anga akazviga kusvikiro remukadzi yada kundouka mweya wasamueri ashaya uye akati kounotitambudziriko saka ndozviri kuti vamunangarwa vamunangarwa wakutambudza mweya wavanda vaningi tsoro wakazvizorora kare vari kumakuva since 23 years vakavigwa saka zvinhu zvakafanana izvo zviri kutaurwa izvozvo musaziteerera kana kuzvitaura zvinhu zvinonyadzisa zvinonyadzisa nyika kuti munhu wamakarasha kare zvakafanana nokuti murume wakaramba kare ukatai ukabuda pachena wozoona nhasi unova kuda kutanga benefit kubva kunzvimbo iyoyo wotanga wandogadzira guva rake unopenda guva rake zvose zvazvibatsire nyika yose yakatarira zvinodzidzisa tsitsi nyika yezimbabwe yekutambura kudai vakatora mari iyoyo vakapa vana vezimbabwe kuchipinge ukoko vavezvekuonai zvavaiita vaigwira saka zvinotora mai Holland izvo hazvibatsiri chinhu kuru zvinotaurwa kune vasingazivi kwete kune vanoona nevanoziva murume uya wakatambudzwa dzamara avakapati yake semunhu wakatanga nemusangano nokuti hatingablame kuti vamugavire ndo vakavarasha vese vakafanana vanhu vamwe vaimba imwe nokuti vaunangawa vaunangawa navese vakanga varipo nengodi nhasi unova vamugabe havasipo zvakada kufanana kuti pakazouya zvomutungamiriri obva atawanda vakutanga kuremekedza vamugabe unenyenzira yekuti nekuti nokuti nokuti ndosaka makaona vamugabe vasina kuda kuenda kuhiroseka nokuti vane vakaita saka zvinhu zvose zvinhu hazvina mapiwo izvo.
Aiwa, tinotenda vamoyo muve nezuva rakanaka. Thank you very much there to our caller. You know, he's giving his view. He says that he's totally against what was going on in Chipinge over the weekend. He says, you know, there are a lot of people that could have made the situation better earlier on because they were in the government. The current president was in the government at a time when he's saying when Mr. Reverend Sithole was denied not given a chance to become a hero. And also, Mrs. Holland, there are many people who fought the liberation of Zimbabwe but were not honored as heroes. What should be done by the government to address this issue?
The last thing that was said in the speech, Reverend Gandia,
mm-hmm.
which was supposed to be read in Koko, the last paragraph says, lastly, in the spirit that you have recognized the Reverend for his role in the struggle, Your Excellency, we implore that your Second Republic too recognize many others who sacrificed for our liberation, including from the region, Lawrence Mkono, Felix Santana Mpunga, John Mataure, just to mention a few, to complete the history of our chivalry too.
Mm-hmm.
And to provide the necessary foundation that will reunite our country and propel our youth to vigorously defend and preserve the legacy. That's our last paragraph. Kukunu ya taura before, please, we should now use this opportunity to actually say what is on our hearts. Kita varirana, kikiliwota taura ishi, kikiliwota taura ishi. We must listen to one another.
Mm-hmm. Iowa, thank you very much there. Mrs. Holland is speaking to us all the way from Zimbabwe, and she was one of the people that actually attended the event over the weekend, and we have been waiting for Dr. Urayai Zembe and Amai Margaret Longo, but our phone lines are really not going through. And also to those callers that gave us your numbers, we are trying to call you so we can hear your view on this issue. My Holland, Tombo Zukira Kwamuri, kana mchi kwanisa chindevele. I know you speak Ndevele as well. Mungo tipa o maonero enyu in Ndevele about the event over the weekend.
Hai, niyabonga. Lapa nitibina umbi weekend yosife chipinge sikambesi ni Reverend Ndabanini Kutele Foundation. Hai, ina sakamba ngomoya wokuthi into yonke ile sikhathi sayo. Isikhathi esikhona kathesi esokuthi sokukhangelwa izilonda ezithwalwe ngabantu okweminyaka eminingi ezikhangelwa. Thina asikhangeli indawo eyodwa. Abantu beZimbabwe bathwele izilonda ilizwe lonke ezithiyeneyo. Kufanele ukuthi nxa omunye esekhuluma silalelane, ngoba ekulalelaneni kwethu yikho ke okuzaphuma esindawonye esithi sesibophelo esizahamba sisenza lokho.
My Holland, if I can just take a caller quickly. Hello, caller Makadi. Tukitaura nani muri kupi?
Tukitaura na Rikita Panga, Tiki Mburi ku Johnsburg.
Taura iti nzwe, muri kunzwa iri mudari ro mnona sei.
Rikita nangu kuna panas. Agar tuko nangu ki wata wali kikone bina ki banano kurangari ramono apa emite bali emuna arite aivone pi. And we are not going to be able to do it. Wakati wako tinda kule zimene ya zaga zawanda wani mtole bota ni zimene ya zimene ya issue like hini ene kukua hunde kukua content issue kata
thank you so much, Mkoma Maitabasa Tinoktendai. Amai Sikai Holland, if you can just round off with your last word, you're hearing some of the callers are saying that they should address the Gukura Hundi issue first before venturing into conferring hero status to the former heroes. But give us in a few seconds your last word.
Okay. When we were co-ministers of the organ for national healing, reconciliation and integration, we made two recommendations in 34, but these two have not been addressed. The first one was, Zimbabwe has gone through many, many injuries in different periods of history, and that everybody and an injury must actually be heard.
Unfortunately, Senator Holland, I have to cut you off. Time is not on our side. And that brings us to the end of our show. We'd like to thank all our guests. We had Senator Sekai Holland and, of course, you, the viewers and listeners at home. Signing off in Washington, I'm Marvelous Nsanga Nyahuye saying have a very good night, Zimbabwe.